zwa zvinoreva nokuti iko zvino atizvikudzwa kuti urongwa hwavo hwemari yegore zvinorevo hune huri mumari ipi nokuti iko zvino tine mari dzakawanda wanda toti mari yeamerica toti mari yeratg toti mari yeecocash toti mari yehondi hatichazivi kuti ihandionyoni saka zvinhu zvisina detserewo kuvanhu nokuda kwokuti kana chitaura zvamabhajeti totaura zviri zvemari mari inenge ichishanda munyika ichizova nechirevo pahurumende yavanhu mari inenge yakamurwa ichida inenge ichiita zvinhu zvinobatika muupenyu hwavanhu saka zvose izvi angova majukwa zvinhu zvinongo zvichingoitwawo zvisina tingati vamwe vanoti haa wangova muitiro asi muitiro wacho hausi kuvanhu hazvisi zvavanhu ndezviva vanokoka vachingoita zvechipakirwa zvechivande vande
asi ka Dr. Zembe tiri kuona pano kuti paramende iri kupa urongwa ihwohwo kune veruzhinji kuti hezvo isai pfungwa dzenyu dzinge dzichizoumba bhajeti yegore rinouya chii chakaipa ipapo
hazvisiki kuruzhinji nokuda kwokuti iko zvino ruzhinji mukaruona rwakati pfakapfakapfaka pafungwa dzadzo vanhu vachipambara kurarama vamwe vari muno vamwe vari kwamuri ikoko vamwe vari joni vamwe vari kuna diaspora nyika dzakasiyana siyana ndo ruzhinji rwezimbabwe harusi kutobatika chiyesu tiri muno chaizvo chaizvo kunogara izvozvi tiri muzarima hatichambozivi nyange iyo nhau dzavo dzopa ZBCTV hatichazivi kuti dziri kono kuti hapana patichaona zvinenge zvingovari mari rega rega vanhu vabhadhara mari dzamagetsi dzisita zvikure sina hapana pose pangoparara kunyange vanga muchitotaurawo panhau dzaseveni mazivano kuti nyamwe mutumbi iri mudzimba dzevazvi mamochari kumasvingu mitumbi yacho yatoshata ichitokanganisika nokuda kwokushayikwa kwemagetsi munyika saka inyaya yatodzosera kuti vavari kuti vanhu vanenge vaiva vachitobvunza havazi vanhu vanogobvunza shamwari dzavo ngobata kumesozvo kuti takabvunza vanhu zvii zvamajukwa saka hatingapedzi nguva tichitaura zvinhu zvisina namaturo nokuti upenyu hwavanhu neupenyu huri kunzi parajeti yazo zvirikipesana zvakamofanana nokupesana kwokuti zvine zvavanga vaita ndingarikireyo kumakombyuta vanoita 9,000 US dollars iri paramendi yezimbabwe yacho saka zvose zvoitikwaoko zvakanyora vakandemii zvakanyora izvo hazvino vanhu ndozvati kutaura
asi tichitarisa hedu Dr. Zembe toti zvinhu zvava zvakanaka munyika urongwa ihwohwu hwekuti paramende inoenda ichinzwa pfungwa dzeveruzhinji hwakakosha zvakadii
uri mutemo wavanhu hwejekerere noutungamiri hwejekerere zvine zvakakoshesesa nokuti matare akaita separamende anenge ari matare avanhu avamiriri vavanhu zvezviro kwazvo saka zvinhu zvine zvakakosha kuti pfungwa dzavanhu dzihwikwe vanhu vachibatwa mujekerere